TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 23 zvita December 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekugurawo Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi.
Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vasivangirizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yekukura hundi.
Takabva kunyura neaaizeneni hatisikutombonima chimabhezaco chakawanda kuti chakanyura kudhara hurumiteri pakudinyuza chete hapana chimwe tikurimiranyika kwete kuiikuga hapana katinguwana marive haitoboita kana chinhu haina musoro zvomhinjira yangu iyoyo.
Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekudzikwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi.
Kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati isu 130 yevanhu vanosvika 40 miriyoni vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi. Imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu kuenda kuchikoro, nokuti kuenda kuchikoro kuamerica kunodhura zvikuru.
Mutungamiri weamerica vajoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara kweimwe mwedzi mina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union ZAPU vasivangirizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa pasina chikonzero, vachiti zuva iri harina zvarinobatsira sezvo rakangopa bato reZANU-PF mukana wekuvanza zvose zvarakaita panguva yegukura hundi. Vankomo vati kubva zuva rakanyoreranwa chibvumirano ichi paifanirwa kuva nekuwirirana mukushanda pamwe mukugadzirisa zvakange zvakanganisika uye mukubatsira avo vane hama dzavo dzakaurawa neavo vakasiyiwa varemara. Nezuro Zimbabwe yakacherechedza makore 34 panyoreranwa chibvumirano cheUnity Accord icho chakabatanidza mapato eZANU-PF neZAPU muna 1987. Vankomo vanoti ZANU-PF yaifanirwa kunge yataura nevanhu mumatunhu eMatabeleland neMidlands, vachiti panongova nekutaura kwega pasina chinoitwa.
Tano, zuva re22nd December izuva rekuchema, izuva remisodzi, izuva rekuti tirangarire tichichemera vanhu vakafa muZimbabwe from 1980 kusvikira iye zvino vanhu vechifa. Nenyaya yekugurawo Unity Accord pakasainiwa agreement kuti kurayiwa kwevanhu kumiswe kusaendere mberi neZANU PF chiuraya vanhu, vanhu vasina mhosva, vanhu vasina kana zvombo zvekuti vazidefende, vainzi madissident. Saka harisi zuva rekupembera tichifara tichiita zvokuti tiri kufarira iya yainzi Unity Accord, nekuti haina kufa yambosevenza kana haina kana kusevenza even one day. Hongo yaga itaseunge bana vachaura hiyo, but the truth of the matter is that kukura undi ichiruendelela mberi in a different form.
Mungatsana ngurawo here ipapo vankomo.
Kukura undi i system yakaplaniwa vakagara pasi vakaplana kuti ichafamba sei. Saka nanasi culture kukura undi chiripo muZimbabwe. Vana vakwanisi kuti vetaure zvavanoda. Vana vakwanisi kuti vajoin maparty avanoda. Vanhu vari kuintimidatwa kuti why vechiuya kuzapu. Vanhu vari kuintimidatwa kuti vari kuda kusapotera zapu chii.
Pane humbowo here kuti izvi ndizvo zviri kuitika kune avo vanoda kuuya kuzapu? Chii chakaitwa kubato renyu?
Last week takati afanira kuti tipembere makore makumi manomwe eku bumbwa kwezapu from 1961. 60 years yezapu yekuzwa kwa kwezapu na 1961. Asi takavharirwa kuti tiite iyo. Hatina wana police clearance kuchinzi because of COVID. But funny enough, ne Wednesday yacho isisu takati afanira kuti tiite ne Saturday. Wednesday yacho kwanga kune gungano kumakorokoro kumatevere ni South reza anu PF wechita zwao zwawanoda baka unga na ikoko 50 kilometers away from kwa Nyongolo site kwa taida witila ma celebrations edu ni Saturday yacho. So it shows kuti masimba aya ne culture iya kukura undi chiru gende rambiri. There are other more serious cases kukura undi culture irigwiti kapano economically, socially, even kuma church zinzo kukura undi ziripo. Saka apana zwakabuda zinobatika ne unita koti iyo apana.
Saka vankomo muchaita sena zoizi dano romotora ndiripi.
As a people of Zimbabwe, as a people of Matabeleland and Midlands, we now demand explanations. We now demand justice. Justice yevanhu vakafa. Justice yevanhu tisingazivi kuti vakaende epi. Justice yevanhu vakakuwara. Justice yevanhu vari kutambudzika nenyaya yakaitika na 1980 kuchisvika 87. Yasvika nguva yekuti kutinzwe machokwadi racho kuti chii chakakodzera kuti vanhu veurayiwe vesina mhosva. Chii chakakodzera kuti vanhu vapondwe, vanhu vakuwadzwe, vanhu vatochwe, vanhu vadisapiwe. Nenyaya iyi, the people of Zimbabwe deserve an answer to that. We need to know. Takamirira, tikamirira nanhasi, takamirira apology. Asi apology haisi kuuya. Saka takuti isusu tinoda kuti chinhu chichipere. Tinoda closure. We want closure to this saga. We want closure to this terrible period in our lives. Ndizvo chichiti the people of Zimbabwe are now demanding justice. We are demanding justice. We are demanding closure. Ndiyo nyaya iripo. Isusu December 22nd, sevanhu vezapu, sevana veZimbabwe, sevana veMatabeleland. Tinenge tichichema, tichichemera vanhu vakafira mahara. Vanhu vakakuvara vachikuvarira mahara kusina mhosva. Ndiyo nyaya iripo tanonoka.
Avo vange vari mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union, ZAPU, vaSivanyelizwe Nkomo vari parunhare kuBulawayo neStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti chinonyanya kukosha kubatana kwevanhu vose vomuZimbabwe, kwete kwemapato maviri ega. Mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti hatingati pane kubatana kuripo kana tikatarisa kudzvanyirirwa kuri kuitwa vanhu nekuchorerwa kodzero dzavo nguva dzose.
Kutanga seMDC Alliance tinokoshesa Hongu Unity Day. Asi chatinosimbisa ndechekuti kubatana kunonyanya kukosha ndekwe kubatana kwevanhu vese veZimbabwe. Pari zvino tikona kuti vanhu vari kudzvanyirirwa, vanhu vari kutsikirirwa kodzero dzavo nehurumende yavamunangagwa. Saka tikatombotanga kutaura nyaya yekubatana zvinhu zvakamira zvakaita. Chechipiri, Donzo reUnity Day kubatanidza marudzi ose. Isusu tirikuona seMDC Alliance kuti hurumende haisikuita zvakakwana kuti vanhu vabatanidzwe marudzi, abatanidzwe the different tribes in the country. Tirikuona kuti nyaya yegukura hundi haisati yagadziriswa. Tirikuona kuti even mari inoshandiswa kuna Matabeleland South, Matabeleland North, kunyanya panyaya dzedzidzo, nyaya dzehutano haina kukwana. Tirikuona kuti nyika haina kubatana. Saka kana tichiti Unity Day, hatidi vanhu vanongo taura kuti Unity Day pamuromo, asi pamabasa avo nekutonga kwavo vasingakoshese zuva iro reUnity Day. Isu seMDC Alliance patichazopindo muhurumende takutonga, tichaona kuti marudzi ose obatanidzwa, maZimbabweans ose obatanidzwa, kuti vanhu vese vaone kuti takabatana senyika, se
avo vange vari mutauriri webato reMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi, uye tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi, iyo yakaziviswa nebazi rinoona nezvekutengwa kwezvirimwa munyika reGrain Marketing Board, kana kuti GMB. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
GMB yakazivisa kuti tani yechibage inenge yave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi mashanu nezvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nematatu, kana kuti 53,533 kubva pamadhora zviuru makumi matatu nezviviri, kana kuti 32,000 gore rino. Mumwe murimi wekuhurungwe vaBrighton Shavi vanoti vanofara nekukwidzwa kwemitengo yechibage chavanorima.
Haisi shoma kana yakadaro ine mutengo unoti mutengo wacho unenge wakanaka.
Asi mumwe murimi wekubhangeti vaMishek Nyarowata vanoti mari yawedzero haina musoro, sezvo inenge isatenge zvinhu zvakawanda pavachazoendesa chibage chavo kuGMB. VaNyarowata vanoti vave kurima chibage chishoma sezvo vasina chavari kuwana nekuda kwemitengo uri pasi zvichienzaniswa nekudhura kwave kuita mbeu nefotireza.
Takabva kunyura nearatiiezvisizen ende hatisi kutombonima chibage chacho chakawanda kutosakanyura kudhara hurumende iri pakudinyudza chete, hapana chimwe tikurimiranyika kwete isikuikichifunga hapana chatikuwana mari iyo haitobvuita kana chinhu haina musoro. Ndomhinjiro yangu iyoyo.
Mukuru webazi revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti mitengo yatarwa iyi inofanirwa kuzotariswa zvakare kana murimi ave kukohwa.
Mitengo iyi yatinoti mafree planting price anopa pachinhu inonzi indication kutakidza kuti patinofungidzira kuti muzuva ranhasi pakaanaunsirwa mutengo iwoyo, zviri kureva kuti kukosha kwechibage, kukosha kwemaximum grains, kwesoya bean pamwe chete nesunflower turi pakati iyezvino. Asi tichitarisa kuti mamiriro ekunze akamira sei maererano nemitengo yezvimwe zvinhu zvose, mapraizi eimput zvinhu zvese zvinongokwira muzvitoro, patinenge taakuzonotengesa chibage chedu kana kuti mbesa dzedu, panofanira kuchitariswa zvekare kuti kukosha kuya kana kuti bhani iya yatakaanaunsa muna December, musi wa 22 December, chiri imwe chete here kuitira kuti samaasarudza chi kukosha kwembeu dzake kana kuti bhani yembeu yake.
GMB yakazivisawo kuti tani zvirimwa zvakaita semhunga, mapfunde, zviyo nezvimwe zvinenge zvave kutengwa nemadhora emunyika zviuru makumi manomwe kana kuti $70,000, uye beans zvichitengwa nemadhora zana rezviuru rine makumi maviri nezvishanu kana kuti $125,500. Asi dzimwe nyanzvi dzekurima dzinoti GMB ingadai ichibvunza varimi vasati vatara mitengo kuti vataurirwe kudhura kuri kuita kurima. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. News Day rinoti nezuro mapurisa akange akapakata zvombo akarambidza vanhu kupinda muStanley Hall mumakokoba kuBulawayo. Vanhu vakanga vachida kurangarira vakafa panguva yegukura hundi, asi mapurisa aitsvaka kuvamisa akanga atova paStanley Hall na 8:30 mangwanani. We ekupumuleni Old People's Home muBulawayo unonzi watarisana nedambudziko rekushaikwa kwezvikwanisiro kana kuti personal protective equipment pamwe nemanapukin kana kuti madiapers anoshandiswa nevagari. Vachinyora paTwitter pavo, Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yakabudisa mumajeri ekonemara nemarondera vasungwa vechirume makumi matatu nevapfumbamwe nevasungwa vechikadzi gumi neumwe kuti vanotamba bhizimisi nehama dzavo kumisha yavo. Vasungwa ava vanotarisirwa kudzoka kujeri svondo rinouya musi wa 28 zvita. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani, pastudio 7. Ini ndine chichemo chikuru chokutiko nyika yakatogwa kuyadzokabva kuvadzvanyiriri varungu. Asi vakatora vacho iko zvino ndo vacho vanova kunodzvanyirira vanhu more than murungu chache. Nguva yemurungu tasingashungurudzi kuti zvinhu zvatiri kuita izvi zvokuti vanhu vabude kutiza nyika. Chii chinoita kuti iko vanhu vatize nyika kudai? Inini handisi kunyatsounderstanda kuti iko kana vanhu vachiti vanotonga nyika vachitonga vanhu vasimo munyika imomo. Saka ora kuti iwo ungoda kurarama iwe nemhuri yako imomo ndimune muchiti munodya muchiguta vamwe vasa vasingaguti. Pedzezve munhu wezano ipapo padu panenge achinyi yacho kuna kupururudzira kuti muzinhu angagona kutaura chikuti for what? Hazvina kunaka izvozvo. Panongwaraiwo isi tina time hapo. Kopai dzimwe nyika. Zambia taiiseka, Mozambique taiiseka, vava bheta kudarika isusu. Zimbabwe tisa kutambura wese pasi rino. Ezvino kuda kuSouth Africa takunzi tichi maforena kudarika vamwe vanhu vese. Malawi irimo muSouth Africa muno. Nigeria, Ghana, vose varimo munhu. Africa yezvowo irimo muSouth Africa. But isusu tichitoti tachitogara illegal. Takutonziko zvino kungesimaya kwamapermit edu tiri kuzogara illegal. Tichitogara kuti maforena. Kukozekwa nenyika yedu iyi vana munangako. Asi iko zvino vanhu vakadzokera kwese kwezvino vanoda kuita kubatiwa samugabe. Tudzezedzedze vhudzi ringakura kudai sekuti singakamiwe wakavharigwa. Ndozvaunoda, ndozvinoda munangagwa iyi.
Kutarisai pandodawo nditaurewo padiki diki. Tarisai nhasi vana veZanu PF varatidzira. Hapana mapurisa ambonza asvikapo. Tarisai panoratidzira vana vaMDC kana kuti panoitawo vana vaMDC musangano. Vari kurambidzwa nemapurisa ko nhasi apo paita sei. Tarisai mhirizhonga iri kuitika muZanu PF. Zvese zvingori pachena kuti musangano wakadhakwa. Ndinoda kutayambira vana vaMDC kuti vana vaMDC pese panoitwa chero panovhotwa pese imbosarudzai munhu wani, kwete zvokuti zvaita apo vanhu veZanu PF kuti vanonovhotera vanoda kuvhoterwa vese vari kuZanu PF vari 7. Hazvina kwazvinotisvitsa. Vana MDC munhu wani ngaamiri tovhotera munhu yei wani tikunde hondo yatiri kurwai.
Zvinoti maswera sei pastudio 7 makadi zvenyu ana mukoma Jonga ana tanonoka wande nevamwe wese vanatete variko tinoti makadini. Aiwa tinofara nenhau dzamunotipa tinotozivawo chokwadi kubva kwamuri zviri kuitika munyika yedu. Tinoitwa innocent pamafukeni apo. Avo baba vari kutaura nyaya dzekuti Zanu PF hainawo here zvayakakwanisa kuitawo zvamunotenda. Iye wacho ngaambotipewo zvayakaita zvatinogona kutenda zvatinoona kuti izvi zvakaitwa neZanu PF. Ngaambotipewo iye ngaatanga kutipawo chingwani zvacho chatinoti yakaitawo vanhu vari kufara. Ndatenda zvangu.
Makadi vashamarari veStudio 7 mose nemhuri yose yakaterera voisi yangu. chinu chandiru wadza ndeche ku zinga mtunga miriri webato MTC Alliance Vach Nelson Chamisa nechi kafu chavanga wawea na chocho kutivape nyerera chembere ara wawanu anotambu zika nishunungura tiza kuti ii hurumende zano PF aisi hurumende inemoyo yewanu pamoyo hurumende inoda kuona vanhu vachingotambudzika nokushungurudzika saka tinoti pasi nezano PF 2023 ngaapinde hake mukomana
ana mukoma wande pamusoro pamusoroi tikutaura pamusoro pevaruma vari kuswera kutongesa machifi zvavakatoita izvozvo vakatopara mhosva hombe vanofanira kutoripa machifi aya because kuti ivo vanotongwa naniko president anototongoona chifi zvaanenge akanganisa kwete kuti iyo unoenda unotonga chifi vanofanira kunobvisa toripa mhosva iyo yavakaita iyoyoyo because machifi aya haana boto ravanosenzera havana side ravanosenzera vanosenzera vana vese vezimbabwe vanogadzirwa nevanhu vavagadzirwa nemapuresident
munofarira batese studio 7 ndii Solomon Kanta Cape Town anobva kurwadziwa chokwadi zvati kuitwa kuzimbabwe nana munangagwa chokwadi mungabayiwa nani mungabayiwa munhu ane pfungwa nezvazvanoita chokwadi munangagwa angatiudze zvekuti pasipoti one day inotorwa $200 but mumunyika macho asingari muchatsoma us izvo kusutu chaiko pasipoti one day inotorwa $20 pasipot imagine pasipot inotorwa $20 but isi tonzibhadharai $200 munyika macho achitambisa vanhu mabhondi saka mari iyo inobva kupi izvo vanhu vanopiwa chekudya nachamisa varamba vamuzorasapa vanhu chekudya iye wacho munangagwa acho asinga kwanisi kupa vanhu vekudya hazvichapera hazvo nerimwe zuva angoma karirisi ndokaparupa zvichapera hazvo zvingavamboita
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden nezuro vakati vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomirazve kubhadhara mari iyi kweimwe mwedzi mina kusvika mumwedzi wachivabvu gore rinouya mari yedzidzo yakakweretwa nevana vechikoro inonzi inosvika padyo nematriliyoni maviri emadhora ekuamerica vabiden vanoti vaita izvi kuti vabatsire vanhu sezvo nyika iri pakati pekurwisana nedenda recovid-19 nyanzvi mune zvemabhizimisi vachidzidzisa padefra university muzvina fundo Elliot Masocha vanoti vanhu vane chikwereti chemari yedzidzo muamerica vanopfuura mamiriyoni makumi mana vachiti zvaitwa navabiden izvi zvichabatsira vanhu zvikuru
mamiriro azvo ndokuti kune vanhu vanosvika ma40 million vakapedza chikoro vaine zvikwereti vamwe vacho vachiri muchikoro vachitora zvikwereti zvehurumende zvokuenda kuchikoro saka kubvira patanga covid-19 pandemic vakaita mutemo wokuti kudzosera mari dzingakumbomira kusvika musi wa 31 January 2022 saka ike zvinezvi vati aiwa ngatichipfuudzira mutemo wekuti kusvika musi wa 1 May 2022 hapana uri kumanikidzwa kubhadhara zvikwereti izvozvo mastudent loan ayaya zvekare interest inenge ichichaja inenge iramba iri pazero vaya vaya vanenge vari vaine zvikwereti vari behind mukubhadhara havachamanikidzwi kubhadhara kusvika musi wa1 May ndio mamiriro azvakaita izvozvo nokuti kuna vanhu vakawanda vanosvika katikati su 1/3 yevanhu vanosvika 40 million vanga vachitotadza kubhadhara zvikwereti izvi imari zhinji yehurumende inosvika kuma 1.337 trillion yemari ine zvikwereti zvavanhu wokuenda kuchikoro nokuti kuenda kuchikoro kuamerica kunodhura zvikuru ndaandiri umwe wavo wanga aine chikwereti icho chichandakazopedza ari kubhadhara makore macho mapfuura aya saka zvino zvinobetsera vanhu chaizvo tiri mupandemic kudai nokuti vanhu vari kunetseka kunyatso kuona kuti torara masei pandemic yako mabasa ariko zvirikuitika ndezvekuti pandemic yauya nokudhurisa zvinhu chikafu chiri kudhura peturo dziri kudhura hembe dziri kudhura nezvimwe zvakawanda wanda saka vati ah chimbofemai kusvika musi wa 1 May muchimbogadzirira kuzobhadhara mari iyi muchidzosa pichara pichara pamunokwanisa
mabhanga ari move here munyaya iyi mari iyi ndeyani
mari iyi ndehurumende inobva kudepartment reeducation yopfuudzira kumabhengi kuti mabhengi namao makambani anodzira nezvemari achikweretesa vanhu vanoda kuenda kuchikoro vozodzosera vanhu ivavo neinterest mabhengi achipowo muhoro wavo mabhengi achidzosera kupi achidzosera kuhurumende saka imari inenge iri yokuhurumende inenge yakapiwa kumabhengi saka mabhengi anenge achisevenzera hurumende kupa vanokodzera kuenda kuchikoro nokuzotora mari iyoyo zvekare pavanenge vachibhadhara yodzosera kuhurumende vosarawo nekamari kavo ipapo
asi interest inenge ichingoramba ichichaja here kana kuti inombomiswawo
interest inombomiswa inenge iri pazero interest hairambi ichiwedzera kusvika musi wa 1 May iwoyo zvinova zvinobetsera vanhu zvekare izvozvo
Profesa Masocha sokuona kwenyu sei vachiita izvi mabasa akazara asina unotora
pane chikonzero chikuru chokuti pakauya COVID yakakanganisa magariro namasevenzero avanhu saka zvinoitika ndezvokuti kurikavha kunyaya dzemari kunotora nguva yakareba kudarika kurikavha kunyaya dzezvana COVID izvi nokuti zvinoitika COVID yakauya sezvandambotaura ikakwidza mitengo yezvinhu yakaita sehembe zvikafu vana peturo idzi saka zvinobva zvavhiringa vanhu vachiri kudzidza kutorara masei mabasa ari kuhongu asi mari yati tichiri kuwana kumabasa iyoyo haisiri kunyatsokukwana zvauya zvikavhiringwa necovid saka kurikavha kunyaya dzezvemari izvi kunotitore nguva zvakangofanira tingatisi munhu kana upfumirwa huri mumombe dzikafa nokuda kwechirwere gore inouya kukanaya dzikafa nokuda kwechirwere kana nokuda kwezhara gore inouya kukanaya zvinoti mombe dzacho dzichangokura ipapo zvoufumi zvinotora nguva kuti zvirikafe nyangwe covid ikabvi yapera nhasi chimwe chikonzeroso chekuti toona kuti omicron variant yecovid iri kutotanga zvekare ichivhiringazve nyaya dzemari nyangwe vanhu vachienda kubasa nenyaya dzamabasa saka ndo chikonzero chikuru chekuti nyaya dzemari dzingatimbodzipostpona kusvika musi wa 1 May nekuti zvinotora nguva kuti munhu anatsokurikavha kunyaya dzemari ane kurikavha kunyaya dzezvirwere zviriko izvana covid
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari paronhare kuOhio neStudio 7.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave
sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe African People's Union vaSivanyilizwe Nkomo vanoti zuva reUnity Day izuva rekuchema vanhu vakaurawa panguva yegukura hundi varimi vane mafungiro akasiyana pamusoro pekukwidzwa kwemitengo yezvirimwa kubva kuvarimi mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti vanhu vakakwereta mari yedzidzo kana kuti student loans vambomira zvekubhadhara kweimwe mwedzi mina tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshera zvakanaka.